Lorenzi Muchato, mwana wa mai na baba Muchato, baba wangu waenzi tazvona, veku uzumba maramba pfungwe, muri muuzumba kwa chifu Nyajina, mbukuro kwa chipuriro. Ndakabere kwa gorera 1967, kukalulushi hospital, kuchimbuluma Copper Belt ku Zambia, kunwa kwa ishanda baba wangu. Ndirimu South Africa, umo ndirikita basa resivu engineering. Ndiri pasi pe company inonzi Richard Zaina.
Mashika mu South Africa ibasa ripi ramakatanga kuita?
Ndasvika mu South Africa zvinhu zvakanga zvisiri nyore, zvakava zvekuti taichengetwa ne ma organizations akafanana nekuti Methodist achitsvagira vanhu mabasa, zvimwe waingoshanda chero basa rawawana. Kusvika chatakazoona ndechekuti South Africa yakanga iri nyore kuti waigona kuenda kuzvipusha muchikoro kuwedzera zvimwe zvidzidzo zvauinazvo zvakafanana nekuti civil engineering, maelectrician nemashort courses ezvakawanda atakagona kuti tidzidze kuita. Ana social worker taakungopushawo mabasa nguva yatinenge tichiitawo basa redu, asi kazhinji ndakanyanyoshanda ndiri mucivil engineering nekuti ndoma ndaiva nemapepa andakange ndakwanisa kunge ndiinawo kubva kuZimbabwe. Saka zvimwe izvo zvakange zvavazvo kuwedzera wedzerawo, asi zvakange zvisiri nyore nokuti kurarama kusikwako kwagara kunotoda kuti urarame mushingi.
Panguva yose iyi muri muSouth Africa maikwanisa here kudzokera kumusha?
Zviri zvekudzokera kumusha kandemiri zvanga zvakaoma nekuti wainzwa dzimwe nguva zita rako richitaurwa nezvarwo sevanhu vakange vari mavictims munguva zhinji. Musha wakange wakamboparadzwa pavabereki, kusanganisira kumwe kwandaigara chaiko vakava vanhu vemuraini vakanopazawo vachitorawo zvavaitora zvakaifanana kudya zvakaita sechibage. Saka kurarama kwekuti udzokere munzvimbo yaishedzwa zita rako nemamiriro akanga akaita matongerwo enyika panguva iyoyo zvanga zvakaoma, taitotyira kutoti zvatauya nemhuri kuno yatiinayo tomborarama tiri kuno. Asi takakwanisa hedu kuti pari zvino tipotewo tichienda kumusha apo neapo tichisesekedza kupfumbidzawo kumusha.
Tinoona kuti magwaro eZimbabwe Exemption Permit ave kusvika kumagumo. Imi urongwa hwamuinawo ndehupi? Makawedzera here upenyu hwemagwaro kana kuti muri kudzoka kumusha?
Iko zvino kandemiri muurongwa hwekugara kwedu muSouth Africa hakuna vazhinji vachafarira kugara musango. Munhu wese wekuZimbabwe aane pfungwa yekuti anogadzirawo zvekumusha kwake. Taane pfungwa yekuti tivakewo musha wedu, tiugadzirewo tiwewo nemusha unogarika. Hazvisi zvinhu zviri nyore kuti tayarusa vana vanouya kuSouth Africa. Isu tiri kuSouth Africa. Munhu wese angofunga oti South Africa zvoita sekuti zita rekuti South Africa kana imwe nyika ndo zviri kukosha. Chiri kukosha kuti tigadzirise kwatinogara nekurarama kwedu, zvataitsvaga kudzidzisa vana, kuwanawo zvekutiraramisa kutipusha kusvika patasvika takagonawo nguva iyoyo. Iye zvino chatava kutarisira kuti dai zvaita kuti tidzokere kumusha, hatina marwadzo nekubva munyika yeSouth Africa. Yatibatsira nesuo taiwanawo maskills akawanda, tadzidza zvakawanda zvatakufanira kunoimplementawo kumamisha kwedu zvakafanana nana democracy, zvakafanana nekuti mapolitical parties havarwi muSouth Africa. Zvinhu zvatakufanira kuti tichinozvisawo muground munzvimbo yedu tichirarama sevanhu, tirege kurarama manaramira atinoita emhuka kana ekupandukirana sahwira nasahwira, muvakidzani nemuvakidzani. Tiite Zimbabwe ine rudo, ine runyararo. Zvinhu zvandakadzidza uye zvandakutarisira kuti dai zvaitawo munyika yeZimbabwe seshuviro. Vakandemiri.
Tinonzwa vamwe vachiti kusina mai yakuendwe. Imiwo matambudziko api kana ndezvipi zvamungati zvakakuomerai kugara kwamakaita muSouth Africa?
Nyika yeSouth Africa ine zvakawanda zvakatiomera. MuSouth Africa taiomerwa nekuti unogona kuti iwe uri pabasa unoona munhu abva kuZimbabwe mumwe ari kutotambudzika. Saka chekutanga chaunofanira kutanga kuita ipapo kupa rubatsiro hama semunhu wawasangana naye musango. Kwaiwa kuomerwa ikoko kwekuti waizoguma waane extended family munyika isiri yako uchibatsira. Chepiri, South Africa makaoma nekuti chero nguva chero zuva unotenda wadzoka waamumba nekuti munenge uri muhondo dzinorira chero nguva.
Ko zvikuru zvamungati makakwanisa kuitira mhuri yenyu nguva yamagara muSouth Africa?
Zvinhu zvandingati ndakakwanisa kuita panguva yandagara muSouth Africa panguva iyi idzidziso kuvana vangu, kuendesa kuchikoro, kubatsira hama muurwere nematambudziko aiwira mumusha, munguva yenzara kuendesawo zvekudya zvinanasipo nezvii, nekukwanisawo kuita kapropati muHarare zvakange zvakaoma kana nazvino zvakaoma kutungoeri kana wava nayo. Zvimwewo zvataigona kuita kubatsirira mukurima, kutumirawo zvinana fertilizer panguva waamai vachiri vapenyu nokuti ndo munhu aiva pamusha aigona kurima, but pari zvino vakashayika.
Ishoko ripi ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Shoko guru randingasiyira vana veZimbabwe nderekuvatenda nenguva yekuteerera kwavaita. Pazvidiku zvandataura ndinoti zvimwe ngazvipindewo pane mumwe nemumwe munzeve dzake. Uye repiri nderekuti vana veZimbabwe takatarisana nesarudzo vari muno mudiaspora, vari kuBotswana, vari nyika dzipi pasi rose, dzokai munorejista kuvhota vana veZimbabwe. Kuvhota it's your right. Kuvhota ndokuvaka Zimbabwe. Tinoonzwa vamunangagwa sapurezidendi wenyika yeZimbabwe vanotaura nguva nenguva kuti nyika inovakwa nevene vayo. Kuvaka nyika sevene vayo tinovaka tiri pamusha patapiwa kuti isaruvara. Saka Zimbabwe tine ruvara rwatofanira kuti ini newe muZimbabweni wese tiende takatakura nhungo dzechengo chekuvaka Zimbabwe. Kuvaka Zimbabwe kunobvira pakurejista kuvhota.